Manaska na Aruti ya gambo nikizwa kaka nikidare kisu mtema wedu uno zivirira wana warbe makore 18 years kuti wange wachi envova wari involved mwishimu shiye bonde mewano ya kuru wanoano wakachura makore 18 so nikidare tabataisa police report yedu kaharare central police station kika fundisha digit yedu ikapo kika batiri wazo tafaria uye mkua invest yekumbu nikizo kukodi nilijie kakao ni ano iye baka shanda chisimba na izi wa shumirai silveri bende nje kakini chisimba mkaji baka kawa mga pachizo yoprisio inge uchaji kama kubaja chibara
saka mungaziwa kuti vachidziwa vasungwa here nemapurisa kana kuti nyaya ichiri kuferefetwa
mazira ndingaita ndee kuti tatapedza kupa ripoti tasiya maconduct details yedu ikoko tichipikana pangu itika any development ingada kuti tizivise vanotizivisa endi muchidimbo kana vachinge vawana vachidziwa vanotizivisawo zvekare kuti vavawana vachidziwa saka pari zvino handisati ndareceiva enco handisati ndareceiva any official communication inoratidza kuti vanga vabatwa kana kuti panga pane investigation yaitwa kusiya kwezvataurwa mukama chete
panga paine mashoko wekuti mwanasikana uyu anga asingazivikanwe kuti aripi mazokwanisa kumuwana here
mwanasikana takwanisa kumuwana mashoko iwayo pane ndingati haana kunge ari correct to some extent nekuti mwanasikana paanogara anopaziva kumapurisa asabmiti adress inoratidza kuti anogarapo asi pane imwe nguva yatonyasikapika nekuti aripi.